mutauriri webato rezapu vaipitula maposa vanoti bato ravo rinotambira chirongwa chemapapu chezimbabwe electoral commission chekunyoresa vanhu vange vasati vawana mukana wekuita izvi kuti vanyorese vagokwanisa kuvhota asi vamaposa vanoti havagutsikane nemazuva mashoma akapiwa chirongwa ichi
chirongwa chakanaka kunyange zvazvo tiri kuona songe nguva yapiwa chirongwa ichi ipfupi pfupi zvakare vakakasira kuvhara chirongwa chakatanga kuvepo chokunyoresa vanhu mumamobile centers saka tiri kuona sekuti vari kumbunyikidza basa rakawanda munguva pfupi pfupi yavari kuzviita iyoyo asi zvakadaro tinokurudzira vatsigiri vedu nemazimbabweans ese generali kuti vamhanye vanoongorora voters roll vaone kuti varipo here vakanyora zvakanaka here nevasati vanyoresa vamhanye panguva pfupi iyoyo yapiwa kuti vaende vanonyoresa
mutauriri webato reNDC inotungamirwa naraos menguve vakurawo nechiwai vaudza studio 7 kuti bato ravo rinotambirawo chirongwa ichi nekuti zvange zviri pachena kuti kune vanhu vakawanda vane kodzero yekuti vavhote vange vasati vakwanisa kuwana mukana wekunyoresa
tinotarisira kuti vanhu vese nyika yose vanga vasina kurejesa kuvhota vatsvage nzvimbo iriri pedo navo varejeste kuvhota kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dza2018 asi chichemo chatinacho ndechokuti nguva yavavhura kuti vanhu vakwanise kuinspecta voters roll kana kuti vatarise mazita avo mugwaro rerevavhoti kana kuti vanhu varejeste kuvhota vakanga vasara nokuti pava nenhamba yakati kurei yevanhu vanga vasina kurejesta kuvhota nguva yacho yaita shoma ndezvaigona vawedzera mazuva achiti wandei
zeki chaiye nenzvimbo dzinopfuura zviuru zviviri munyika mose dzekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota uye chirongwa ichi chiri kuitwa kubva musi wa19 kusvika musi wa29 mwedzi uno panguva iyo vanhu vakanyoresa munyika vanenge vachitarisirwa kuona kuti mazita avo arimo here muvoters roll mukuru wezeki muvulawe district amai Stembiso Kupe vaudza studio 7 kuti muvulawe muchange mine nzvimbo dzinopfuura mazana 4 dzekuti vakanyoresa vaone kuti mazita avo arimo here mugwaro remazita evavhoti vativo pachange pane nzvimbo mumawadhi ose 20 ari muvulawayo uko vasati vaita izvi vachakwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota
tiri kuita maprovisional voter inspection kubva musi wa19 kusvika musi wa29 kumacenters ese anenge ari mapolling stations tichaita futi continuous voter registration kumawadzi ese ari 29 kunenge kune kiti iri kuita voter registration saka tiri kukurudzira vanhu vese vasina kuregista kuti vaende kumawadzi centers vanoita registration anenge ari 411 kubulawayo mainspection centers
mutevedzeri wasachigaro wesangano rezimbabwe election support network vadhumisani ngomo vaudza studio 7 kuti sangano ravo rinoona chirongwa ichi chakakosha kana kwakanyanya kutariswa matunhu evulawayo nematevereland south uko kwakave nevanhu vashoma vakanyoresa pane vanhu vose vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota munyika mose vati chirongwa ichi chinopa mukana wekuwedzera uwandu hwevanhu ava munzvimbo idzi pakapera chirongwa chemopapu muna kukadzi vanhu vanopfuura mamiriyoni 5 nemazana 2 ndivo vaiva vakwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kunyange hazvo vanhu vange vachiramba vachikwanisa kunyoresa kumahofisi ezeki ari munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vamwe vanochema nerekuti mahofisi aya mashoma uye ari kure nekune veruzhinji izvo zvinoita kuti vanenge vaine kodzero yekunyoresa vaore mwoyo zeki inoti muharare chete mune vanhu zviuru 500 vasati vanyoresa kuti vagovhota uye chirongwa ichi chinotarisirwa kupa mukana kuvanhu vakaita seivavo ndakamirira studio 7 muvulawayo ndini taurai shava